hukama mumba kana kuti mumusha. Hukama mumba kana kuti mumusha. Hongu, sevadzidzisi veshoko tinodzidzisa zvinhu zvese. Asi pane zvimwe zvinhu zvaunonyatsoziva kuti kana ndiri mune nyaya idzi, ndiri mune nyaya dzangu. Vamwe vakazodzwa naMwari zvikuru sei kuti vanyanyodzidzisa nyaya dzine chekuita nekutsvaga mari. Mukamupa paya panodzidzisirwa, paya mukamupa mukana motidzidzisa nyaya yekutsvaga mari, anonyatsokudzidzisa izvo kuti muchibva ipapo munofunga kuti munhu wese anomuka mangwana abhilioneya kana kuti trilioneya. Nokuti Mwari vanenge vakamuzodza kuti adzidzise kuti upfumi hunoumbwa sei. Kune vamwe vaunonyatsoziva kuti mukamupa mukana kana paine muhedheni ari pakati pevanhu, mushure mekutaura kwake munhu iye anenge aisa upenyu hwake kuna Jesu Kristu. Angadzidzisa hake zvimwe zvese zvaangadzidzise, asi kana asvika panyaya dzekutendeuka kwevanhu, dzekuponeswa kwevanhu, anenge asvika zvino panyaya dzake. Mumwe anozodzwa naMwari kudzidzisa zvikuru sei panyaya dzekudzingwa kwemadhimoni. Mukamupa mukana, anonyatsozvibudisa pachena zvokuti kana paine vanenge varipo vanawo, vanobva vanyatsoona kuti hatichisina kana nemukana wose wekuti tiite mabasa edu erima. Nekuda kwekuti Mwari vanenge vakamuzodza panyaya dzakaita saidzodzo. Ini nyaya dzandinonzwa kuti kana ndichitaura handitombodi kuisa simba, nekuti zvinongoyerera, zvinongobuda, inyaya dzemumba idzi. Handiziviwo kuti sei. Ndinongonzwa zvichingouya, ndinongonzwa uchenjeri hwacho huchingouya, neruzivo rwacho ruchingouya. Saka ndinofungidzira kuti zvichida, ndozvandakazodzerwawo naMwari kuti ndinge ndichinyanyisa kudzidzisa pamusoro pazvo. Saka kana tichitaura tichiti isusu hukama mumba, ndinobva ndanzwa vhudzi rangu kutamba-tamba, nekuti tinenge taakutambira zvino munharaunda yangu. Tinenge taakutambira zvino kuzvinhu zvandinofarira zvikuru kutaura pamusoro pazvo. Zvinhu zvandisingazvimanikidzi kana kuzvisunda kuti nditaure pamusoro pazvo, asi zvinhu zvandinoziva kuti ndinozongopedzisira ndaakutaura pamusoro pazvo. Asi ndisati ndapinda mune zvinhu zvandiruda kutaura muchirongwa chanhasi, rega ndingokurangaridza zvandaitaura muchirongwa chakapfuura pamusoro pezvatakaitirwa naMambo Jesu. Ndakataura ini kuti Mambo Jesu ndivo dombo rakaraswa nevavaki rakazova musoro wekona. Asi pane chimwe chinhu chandakaita muchirongwa chakapfuura chandisingadi kuti urasikirwe nacho, chekuti icho ndakatora kuraswa kwakaitwa Jesu Kristu sekuraswa kwaunogona kuitwawo iwe, asi Mwari vachikutora, vachikusumudzira, vachikuita mumwe munhu anoverengwa. Nyika ino, muteereri, inogona kukurasa. Vamwe vanogona kukutarisa vokuona semunhu pasina. Vanogona kukutarisa vokuona semunhu asingazivi zvaanoita. Vanogona kukutarisa vokuona semunhu asina kudzidza. Vanogona kukutarisa vokuona semunhu asina chimiro kana kuumbwa kwakanaka. Vanogona kukutarisa vokuona semunhu asina chiri paari chingashamisire. Asi ndinoda kuti urangarire kuti dombo rakaraswa navavaki kuburikidza nechishamiso nokushanda kwaMwari ndiro rakazova musoro wekona. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti iwe unogona kuvawo mumwe munhu. Iwe unogona kutendera Mwari kuti vashande muupenyu hwako, vaite chimwe chinhu muupenyu hwako, vakusimudzire, vakuite munhu watinozoverenga tichida tisingade. Kana Mwari vabata muupenyu hwemunhu, kana mukamuvenga mukaita sei, ndanga ndakuda kuti hakuna anotipwei. Nekuti Jesu anokundisa. Ndakanzwa vamwe vachiimba kudaro: hakuna anotipwei, hakuna anotipwei, hakuna anotipwei, nekuti Jesu anokundisa. Muteereri, kana Jesu aita zvinhu zvake muupenyu hwemunhu, munoona kamwana sikana kainzwisa tsitsi kekuti ukakatarisa waingokuonawo sekamunhu kaifanira kungozongogarawo kachingowo hakowo kamunhu, asi kana katorwa kamunhu kaya, Jesu aita zvinhu zvake, dombo rakarashwa nevavaki rinozova musoro wekona. Nguva zhinji ndinosangana nevasikana vakapiwa pamuviri, vakatsvinyirwa, vakarambwa. Nyika yose inovatarisa ichivapa mazita akasiyana siyana. Kuchechi kwedu tinovati maprecious stone, kureva kuti matomba anokosha. Kune dzimwe nzvimbo vanopawo mazita akangosiyana siyana. Mumaruwa umu nemunharaunda umu vanongotaurwa zvakasiyana siyana. Vamwe hanzi masinguru. Ndaiziva masinguru ari airidzwa ayaya, asi avanhu mazuva ano hanzi masinguru. Masinguru madha, unotorerwa murume wako, usatambe nemasinguru. Uri dombo rakaraswa nevavaki, rinogona kutorwa namwari richiitwa musoro wekona. Mwari vanotora musinguru iyeye voita chimwe chinhu, vopindira muupenyu hwake vomuita musoro wekona. Dambudziko ratinogara tichisangana naro nderekuti vavaki vanokurasha newewo zvirasawo. Vavaki vakukanda uku, iwobvo wati ndakandwa uku, chiregai ndichingoita madiratibvange neupenyu hwangu. Kana ndandakatsvinyirwa ndikapiwa mwana umwe chete, wonotsvaga wechipiri newechitatu newechina kusvikira upenyu hwako hwaamvemve. Ini ndiri kuti pauri ipapo kutanga nhasi, chero dai wanga uchimuka usiku uchitsvaga varume uri iya inganzi pfambi, rangarira kuti pane chimwe chinhu chinogona kuitwa naMwari muupenyu hwako. Rangarira kuti pane chinhu chinonzi dombo rakaraswa nevavaki, rakazotorwa naMwari rikaitwa musoro wekona. Ndakataura muchirongwa chakapfuura ndichitini, Jesu vanga vakazvidzika chaisu, Jesu vanga vakashoreka chaisu. Jesu pavakaiswa pamuchinjikwa yaive firo yembavha, ndokuurayiwa kwaiitwa mbavha nemakororo kwakaitwa Jesu kuya kwaive kusvorwa. Raive dombo rairaswa nevavaki, asi ndiro rakazova musoro wekona. Muteereri, kana Jesu vaita chimwe chinhu noupenyu hwemunhu, hazvigoni kuti musazvibvume. Ndosaka ndatanga paya ndichiti kune umwe akazoimba zvikanzi, hakuna anotipwe, hakuna anotipwe, hakuna anotipwe. Nekuti Jesu anokundisa, hakuna anotipwe. Muteereri, kana Jesu apindira muupenyu hwemunhu, munoona kubata kukuru kunoshamisa kwaMwari. Vanotora gonye voita chishamiso chavo, ropedzisira rava shavishavi kana kuti butterfly rinenge raane kutaridzika kwakanaka. Dombo rakaraswa nevavaki ndiro rakazova musoro wekona. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti upenyu hwako muteereri, zvibvunze ugere ipapo kuti ndiri dombo here rakaraswa nevavaki? Vanhu vanondisvora here? Vanhu vanondiverengawo here? Pamwe uri kuti hazviitiki, chidimuro hazviitiki. Wakateerera chishamiso izvozvi, inzwi rauri kunzwa inzwi rechishamiso chinonzi chidimuro, dombo rakaraswa nevavaki, iye zvino rava musoro wekona. Hakuna munhu anosangana neni akarega kundiremekedza. Ukaona uchisangana neni uchirega kundiremekedza, une dambudziko imhosva yako. Ndiwe wega, nekuti vazhinji vanondiremekedza. Ukandiona ndiri munhu asingaremekedzeki, dambudziko nderako iwewe, ndiwe usingaremekedzeki. Vakawanda vanondiremekedza. Nenyasha dzamwari ndakusangana nevanhu vane simba, vamwe vanoshanda muhurumende, vamwe vanoshanda mudzisondo, vamwe vanoshanda mumabhizimusi, vakuru vakuru vandinosangana navo, vese vandinosangana navo vanondiremekedza. Dzimwe nguva nenyasha dzamwari ndotomboendawo kune dzimwe nyika ndichisangana nevanhu vakasiyana siyana vachindiremekedza. Saka ndiwe aniwe usingade kundiremekedza iwewe. Ndiri kuti inini ari kutaura pano muenzaniso wedombo rakaraswa nevavaki rakaitwa chishamiso naMwari. Unombozviziva here muteereri kuti nerimwe gore kuma 1980 uku kune mumwe mudzimai aisvikirwa nomudzimu akandinongedzera akati hapana zviri papo. Hapana zviri papo. Hapana chichabuda apo. Asi iye zvine izvi anobvuma izvozvo kuti hapana zviri papo ndiani? Anobvuma izvozvo kuti hapana chiri papo ndiani? Nekuti ndava munhu waakutoverengwa nevazhinji. Ndava munhu waakutotsvagwawo munharaunda dzandinogara. Ndava munhu waakutotorwa kuti anokosha. Dombo rakaraswa nevavaki rakazova musoro wekona. Handisi kutaura zvinhu izvi kuti ndiratidze kuti ndiri munhu anoshamisa kana kuti munhu anokosha. Ndiri kutaura zvinhu izvi kuti ndiratidze kuti iniwo ndakafanana newe. Ndakanga ndiri munhu aizvidzika, aishoreka, aitarisirwa pasi. Asi chimwe chinhu chakaitwa muupenyu hwangu naMwari vakandisimudzira. Iko zvino ndaakuverengwa, ndaakubvunzwa kuti vasvika here vachidimuro. Handisi kuzvitaura kudadaiwo, asi ndiri kuzvitaura kuti ndikuratidze kuti iwewe hazvina basa kuti uri mhandara yakatsvinyirwa here ikapuhwa mwana, ikasiyiwa iri mumadota, ikasiyiwa iri mumatope. Dombo rakaraswa nevavaki, Mwari vanoritora vakarisimudzira rikazova musoro wekona. Izvozvo Mwari vanozviita nesimba ravo. Hazvina basa kuti wakanga uri munhu wechirume, rombe risina kudzidza, risina chii. Ukaisa upenyu hwako kuna Jesu Kristo, dombo rakaraswa nevavaki, Mwari vanoritora vachirisimudzira vachiriita musoro wekona. Tinopedzisira taakukuverenga iwe. Unopedzisira wasabhuku iwe kana mambo kumunda murefu kana Mwari vachinge vaita zvinhu zvavo mukati mokurarama kwako, mukati moupenyu hwako. Nokuti dombo rakaraswa nevavaki rakazova musoro wekona. Hazvisizvo zvandiri kutaura nhasi. Sokutaura kwandakaita muteereri, chidzidzo chanhasi ndicho chinotitangira chitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Chandinoda kuramba ndichikurudzirana newe senguva dzose ndechekuti tigova nomweya wokudzidza uye nokuteereresa chaizvo. Muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga, Petro anotidzidzisa pamusoro pekutambudzika kwomutendi kunogona kubereka kusangana kana kudyidzana muupenyu wemutendi. Chandichazoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho kusangana kwacho kunenge kuri paviri. Kunenge kuri mumba kana mumusha ndopekutanga, pechipiri kozova muchechi. Ufunge chiKristo chaicho hachingove muchechi chete. Ndinogara ndichitaurira vanhu kuchechi kwangu kuti chiKristo chemunhu chinofanirwa kutangira kumba chaiko. Uye chiKristo chemunhu nezvaari chaizvo ndizvo zvaanenge ari apa anenge ari kumba kana kuti paanenge ari ega. Ndinoda kuti ubatisise chinhu ichi hama yangu kuti zvanzi chiKristo chemunhu chaicho ndizvo zvaari apo paanenge ari ega. Achiti dhu, dzimwe nguva uri muofisi mako, pasina arimo, pasina ari kukuona, zvaunofunga uri wega, ndo chiKristo chako ichocho. Wakarara, uri panhoo yako, pasina aripo, uri muchimbuzi, wakagara uri wega, uchiti hapana aripo, ndo chiKristo chako ichocho. Zvisinei, andiyo nyaya yangu. Asi ndaona chiri chinhu chakanaka kuti ndigoverane newe ndichipinda mutsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko chechitatu. Iko zvino ndinoda kuti tigoona zvatinazvo muchitsauko chacho. Muteereri, chirongwa ndachitumidza kuti kudii? Chirongwa ndachitumidza ini kuti ukama mumba kana kuti mumusha. Ukama mumba kana kuti mumusha. Pandima yekutanga muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga tsamba yaapostori Petro yekutanga chitsauko 3 pandima 1 shoko roupenyu rinoti saizvozvo imi vakadzi ivai pasi pavarume venyu kuti kunyange kana vamwe vasingateereri shoko vadzorwe nomufambiro wavakadzi vavo pasine shoko rinorehwa. Chekutanga chandinoda kuti ugoona pano ndechekuti icho ndima yatatanga nayo yokutanga. Shoko ratanga richiti iro saizvozvo. Izvi zvinobva zvaratidza kuti ndima iyoyi inobva yabatanidza chitsauko chechipiri nechitsauko chechitatu chetsamba yaapostori Petro yekutanga. Chitsauko chechipiri ndinotenda kuti unoyeuka kuti chakanga chichitaura pamusoro pei. Kana ukacherechedza patichangobva pakuverenga uchaona kuti Petro anotaura achiti iye vadzorwe nomufambiro wavakadzi vavo pasine shoko rinorehwa. Pano ndinobva ndaona kuti kutsaurwa nokusangana kana kuva noukama zvinova chinhu chinobatanidzwa pamwe chete. Munhu akatsaurwa kana akazvitsaurira Mwari ndiye chete anogona kurarama upenyu hwakachena, upenyu hunobatika, upenyu huzere nokubwinya, upenyu hunopa munhu kubatwa pasina kana neshoko rimwe chete rinenge rarehwa. Ufunge, pano ndinoona kuti chimwe chinhu chataurwa pamusoro pevanhukadzi ndechekuti icho vanogona kurarama upenyu hunotendeutsa vamwe. Hamene kuti wanga uchizviziva here hama yangu kuti dzimwe nguva hazvitombodi shoko kuti munhu agone kutevera kuchechi kwako. Dzimwe nguva zvinenge zvichida chete mugariro wakanaka munhu waanenge achiita wekuti kana akaona anobva angonzwa kuti anoda kutevera kwaunoenda. Ndina vanhu vazhinji vandinoziva vakatendeuka nokuda kwomufambiro wevamwe vanhu. Mumwe munhu anoti kana achinge aona mufambiro womumwe munhu uye mufambiro wacho wakanaka anozongoguma kuti ndinoda kumboonawo chete kuchechi kunoenda vanhenge vaya. Vamwe vanoenda kuchechi kwacho ndokundotendeuka ikoko. Ndinoda kuti urege kukanganwa kuti nyaya yataverenga yanga ichisanganisira vanhukadzi. Kana ukaenda mutsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechishanu uchaona kuti munotaurwazve pamusoro peupenyu hwevanhukadzi mudzimba dzavo. Ndinotenda unoyeuka. Zvino ndinoda kuti ugoona kuti Petro kunyange zvazvo achitaurawo zvavanhukadzi asi nyaya huru yaanayo inongova nedivi rimwe chete zvichisiyana nezvakanga zvichitaurwa namupostori Pauro kuvaEfeso. Mupostori Pauro kuvaEfeso anga achibatsirana navarume namadzimai avo vose vakanga vakazadzwawo namweya vari vatendi. Chikamu chose chavaEfeso chinotanga nenyaya yekuti iyo zadzwai nomweya mutsvene. Ndinotenda uchaenda zvekuchitsauko chechishanu chitsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso pandima 18. Tsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 5 pandima 18. Zvino kana munhu achinge azadzwa namweya mutsvene chii chaanenge achifanirwa kuita? Uyu mubvunzo wakanaka chaizvo. Pauro anotaura achiti iye vakadzi, nokuti makazadzwa namweya mutsvene zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Saka ukaona uri mukadzi uchitadza kuzviisa pasi pemurume wako, pamwe kachiratidzo kekuti mweya havamo muupenyu hwako. Uye anotiwo iye varume, idai madzimai enyu sezvo Kristu Jesu akadawo chechi uye akazvipa nokuda kwayo. Ukaona uri murume zvichikuremera kuda mukadzi wako, pamwe chiratidzo chekuti mweya vari kushaikwa mukati moupenyu hwako. Mashoko anofanana neaya anowanikwa mutsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechishanu pandima 25. Ndingataura zvakawanda pamusoro penyaya yacho iyoyo, asi zvino handiyo nyaya yandinayo. Ndinoda kuti ndinyanyotaura pamusoro peyakataurwa namupostori Petro. Ndatiini mupostori Pauro paanga achitaura? Anga achitaura kumurume nomukadzi avo vakanga vakazadzwa namweya mutsvene, kureva kuti vakanga vachinamata. Asi pano mupostori Petro ane nyaya inotisiya neizvishoma. Kusiyana kwayo kwacho ndekwekuti iko, pano mupostori Petro anotaura kuvanhukadzi vakatenda avo vakanga vana varume vasingatendi. Pamukadzi anenge azotendeuka mushure mekunge awanikwa, Zvino iwe unofunga here kuti kana mukadzi uyu achinga atendeuka anenge achifanirwa kuva somuparidzi achiramba achiparidzira murume wake here? Ini ndinoti aiwa, iyo handiyo nyaya yacho. Hongu kuparidzwa kunogona kuparidzwa hako uye zvichida navamwewo. Chinhu chikuru chaicho kana ari mudzimai ndechekuti icho iye anenge achifanirwa kuramba achienderera mberi nokurarama upenyu hwokuzviisa pasi pemurume wake. Apa ndinenge ndichireva kuteerera murume wake chaizvo. Uye paanenge achiita chinhu ichochi, achitenderawo murume wake kuramba achingova musoro wemba chete. Chimwe chandinoda kuti uone ndechekuti icho, mukadzi kana achinge atendeuka, murume asina, hazvirevi kuti anenge ane chisimba chekuva pamusoro pemurume wake. Aiwa, ukaona uri mukadzi anofunga izvozvo, uri benzi. Ukaona uri mukadzi anofunga kuti nekuda kwekuti wakadzidza kudarika murume wako, saka uri pamusoro pemurume wako, uri benzi. Ukaona uri mudzimai anofunga kuti nokuda kwekuti une mari yakawanda kudarika mari yemurume wako, saka wava pamusoro pake, uri benzi. Ukaona uri mudzimai anofunga kuti kwawakabva kwakakwirirwa chaizvo kudarika kumhuri kwawo kanoroorwa, wakabvirei ikoko? Dzokera kumba kwenyu unogara kwakakwirirwa ikoko. Kwaona une pfungwa dzerudzi irworwo, uri benzi. Baba vanongoramba vari baba chete. Toiteiko ndibaba, ndibaba. Toiteiko ndibaba. Toitei ndibaba. Toitei ndibaba. Ndodzimbo dzataimboimba makare kare ayo. Baba ndibaba chete. Chero zvavo vasinganamati. Chero vasingatendi zvaunotenda. Chero vasina mari. Chero vakazvarwa kuvarombo. Chero vakabva kwakasiyana nekwaukabva iwe kunoshamisira. Ndinofunga varume vese vari kungoti haleluya, haleluya, haleluya. Murume anongoramba ari murume chete. Zvino pane chimwe chinhu chinoda kurangarirwa nemi madzimai muna varume vasinganamati. Muchenjerere kuti kana mukatadza kunyatsoverenga nokudzidza shoko raMwari zvakanaka, muchaguma mave kuteera vana baba chero nokumabhawa chaiko apo vanenge vakumanikidzai. Zvino ndinoda kuti tigonzwisisa chaizvo. Chimbofunga pamusoro pemurume anenge ane mudzimai anenge achinamata. Zvino dzimwe nguva nababa ava vanenge vachida kuenda nomudzimai wavo kuya kunonzi kumafaro kudhindindi kunonwira nwira. Ko zvino mai avangaramba here kana kubvuma? Chii chaicho chavanenge vachifanirwa kuita? Tingati ndimi mai, chii chamungaite apo munenge masangana nenyaya inenge yakafanana naiyoyi? Nerimwe gore ndinoyeuka mumwe mudzimai ainge aine dambudziko mumba make rokuti iye ainge achida Mwari chaizvo asi murume wake ainge achienda kunonwa nokunofara chaizvo. Zvino chinhu ichi chakanga chichimunetsa chaizvo muupenyu hwake. Zvadaro ndokubva aenda kuna vamwe vakuru muchechi achida kuti agobatsirwa. Zvino mushure mekunge ataura dambudziko rake, vaya vainge vachifanirwa kumubatsira ndipo pavakamuudza kuti aifanirwa kuramba achizviisa chete pasi pamasimba emurume wake. Zvino adzokera kumba akada kuedza chaizvo kuteerera murume wake. Zvino adaro saizvozvo aienda nemurume wake kwose kwaainge achinzi aende. Vakabva vatanga kuenda vose kumafaro nokumabhawa nokunzvimbo dzakasiyana-siyana dzekunofara. Zvino vachingoenda saizvozvo, mukadzi akabva atanga kukanganiswa nazvo mumwoyo make. Ichi chakabva chava chinhu chakamunetsa chaizvo mumwoyo make. Maari haana kubva anzwa kusununguka. Kana kuchechi ainge ave kungoendawo hake semunhu ainge angojairirawo kuenda kuchechi. Asi zvaainge achisangana nazvo ndizvo zvainge zvichimupedza pfungwa. Ndinoda kukudza Mwari noupenyu hwemudzimai uyu. Nerimwe ramazuva mudzimai uyu akandishanyira kumba kwangu. Akanditaurira dambudziko rake rose muupenyu hwake. Ndinoyeuka mamwe mashoko emudzimai uyu apo aitaura achiti iye, mufundisi, murume wangu ndinomuda chaizvo. Murume wangu anondida uye ndinomutenda nokuda kwokuti haana kufanana navamwe varume vanobuda mumba semhombwe vachindotsvaka vamwe vakadzi. Mufundisi, murume wangu ndinomuda. Chinhu zvino chinondinetsa muupenyu hwangu ndechekuti icho haadi kurega doro. Anongotenda chete kuti kudoro kana kubhawa ndiko kune shamwari chaidzo uye namafaro chaiwo. Ukamutaurira zveshoko raMwari haana chaanogona kugamuchira. Zvinovapedza kutaura saizvozvo, ndakabva ndabatsirana navo namashoko kubva muuchenjeri hweshoko raMwari. Ndakabva ndavaverengera shoko raMwari kubva mutsamba yaapostori Petro yekutanga chitsauko chechitatu. Ndakabva ndataura navo kuti sezvakanga zvakaita nyaya yavo, chimwe chinhu chimwe chete chaanga achingofanirwa kuita chete ndechekuparidza noupenyu hwake. Ndakataura kuti kana murume achikanganisa mudzimai, haafanirwi kukanganisawo nokuda kwekuti murume wake anenge achikanganisa. Kana murume achikanganisa mudzimai, ramba uchingoita zvakanaka chete. Upenyu hwako kana unhu hwako hunogona kuparidza pasina kana shoko rinorehwa. Chandinoda kuti uone, hama yangu, ndechekuti icho Mwari havana nguva yekumanikidzira munhu muchivi ufunge. Ndinoda chaizvo kuenderera mberi nechidzidzo chino, asi nokuda kwenguva ndinoda kuguma pano. Uye senguva dzose ndinoda kuti ufanoverenga patichazotangira muchidzidzo chinotevera.